Mumusha wa St. Mary's chitungwe za nasi, maskwera muine bata mrefu, bata mfupi, povechi diki ve MDC, vanga vachirwisa na nema purisa anodzivirira mirijonga, afumo bata jongwe muromo, aka nanga kumba kwe mtezeri wa sachigaru we bato iri, uye varimiriri we Zengeza West, muda reparamende va Jobs Kalam. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa mumwe mutevedzeri wavo vatendai biti uye vasikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Ichokwadi pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone, saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 varimo kemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese, ngavatevedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabata wabasikala mbune kutitinzwe diviravo.
Mapurisa ndo amuka nasi mabapeza kuya kushika pamba pange kuzo ndiviringa ipapo. Kaza vashika shiripo ndiyo kutikola doratiko imi rayo zimbabwa zara kukaya mshu ya pamba pavasikala chaneta chii.
Vasikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mkuru webato iri vatendai biti vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi.
Vauya kuma 11 nemugwagwa unonzi Drew Road vari muchi motokari so chekuma Prazi chihaino ndokupaka pakona pa Drew na Powerland. So havana kubuda sangwe nema t-shirts, saka ndovatatuma vakomana kuenda ipapa pafura ipo. Saka vanga vachitaura nevamwe vachiti kune vamwe vauya ikatanonoka tiri vashoma, uya ikakumana tiri vashoma. Vamwe vaya havana kuuya, so they just drove off. Asi isu tatini vakomana vangu vari mujurawo, tatini vakomana vangu vari mujurawo. So I think vanenge vanyatsoona kuti kana tichiona kuti mujurawo mune chii chinoitika ende chachi chachayawo zvishuwo.
Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndivo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti kana uyu akamisa mari yaifanira kuraramisa nyika yese, which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoyaakunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawoma school fees kwamuri, nekuti mune imwe source of funding yakakupai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence, inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo, vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo, votanga kurwa mafactional fight MDC vachishandisa macitizens. Saka macitizens vevi discovered kuti no, takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxim their political party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndanonzi Manyepo. Nekuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki, vanotsveka vanhu misoro vasina kutongwa, vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti. Izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko. Saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pama human rights, yoita maeconomic nemapolitical reforms ndeye Manyepo. Nyaya yavo yakatangira paland reform. Patakaita land reform.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo.